tinonzwa kufara zvikuru kuti pabuda ripoti yekubiwa kwakuchitwa lendi dzichitengeswa nemabharonzi vachitorera vagari vedu vemuHarare mari yakawanda. Zvanga zvichitadzisa kuti mitemo yedu yeurban planning itedze. Saka tinotenda zvikuru ende totarisira kuti maland barons aya achabatwa neuwandu hwavo, voterwa maproperties avo, mari dzavakatora dzidzosere kuvagari nevanhu vanga vachitorwa mari. Chidzidzo zvakare kuvagari vedu vemuHarare kuti hamufanirwe kuti munge muchingobudisa mari zviri nyore kuvanhu vamusingazivi, kuvanhu vane manyauta mukamu, vane speed tank, nekuda kwekuti akapfeka t-shirt yemusangano kana kuti akapfeka chi kana kuti anoimba sere. Izvozvo zvinhu zvekuti zvinopedzisa mari mumba nekuteera zvinhu zvisiri pamutemo. Nyika yedu yanga yaparara nemaland barons aya. Upfumi hwakawanda hwakaparadzwa nemaland barons aya. Matoro anoshandisa panatural process yetransportation of water anga apedzwa nemabarons aya. Saka nesu tatichitambudzika zvikuru kuti ko tingaronge guta zvakadiiko kana vanhu ava vasingabati. Saka tinotenda zvikuru vazhinji vangu vapinda munzvimbo dzatakatara kuti toda kuisa masewer plant. Vamwe vangu vapinda munzvimbo dzakasiyirwa zvikoro, vapinda munzvimbo dzakasiyirwa kuti remangwana tinge tichivaka makliniki, mapolice station.
Tichitarisa muguta reHarare, mungati inzvimbo dzipi dzanga dzatorwa nevanhu ava dzamunoziva?
Ukaenda matoro kunana Maubrain, uko kwakune matoro ainzi maGreenways akanga atorwa achivakwa. Kunana Budiriro uko kunana Harare South mumakuwa chaimo mamabwe. So ndoo nzvimbo dzatiri kutaura idzi kuti munhu hautsvage mari nenzira dzakadaro unofanira kutsvaga basa nekutsvaga zvekuti uzviitire, kwete kutsvaga mari nekutora lendi siri yako uchitengesa uchinyembera vanhu kuti munovaka nyumba panzvimbo dzisingabvumirwi.
Asi vamwe vangu vachichema chemawo kuti mamwe makanzura anga achiitawo iyo nyaya yechioko mhomwei, zviri kufamba sei ipapo mee?
Chiripo chiri kliye ndechekuti kana hapana kanzera akazviita ikatotarisa ripoti toti abatwe nekuda kweripoti kana akamubati. Asi pane zvimwewo zvokungonongedzawo makanzera nekuti pamwe wakadyiwa naye primary election kana kuti uriwo rimwe bato, saka uyo akazohwina nderimwe bato. Izvozvo hatizvikurudziri, hatizvitedzeri ende hatizvitore siriasi.